ndiro kunoti ngauye masanctions ikuramba ichishandiswa seexcuse yemapoor priorities nepoor governance nekusarongeka kwehurumende sezvatangoona mumapepanhau pakaitwa covid maorganization akaita sana WHO UN neamwe makampani vakaisa mari muzimbabwe yekubatsira towards kuti tibatsirikane panhau dzecovid asi tinoona kuti nyaya dzecorruption ndo dzakaita kuti mari iyoyo isashande zvayaifanira kushanda public knowledge kuti aingova health minister akatodzingirwa nyaya idzodzo dzecorruption dekati hapana akasungwa saka ndinoona sokuti maexcuses ekungopomera masanction but nyaya iripo inyaya yekusarongeka nenyaya yecorruption ndo yekuita kuti even covid yacho tisadhine nayo zvakanaka even zvipatara zvedu zvisashande
kana tingatarisa zvirango zvacho izvi zvingabata nyaya dzezveutano sei muzimbabwe
inizondinetsa kunzwisisa because panotaurwa neembasi emawestern countries acho anenge achitaura kuti aiwa izvi zvirango izvi zviri pamaindividuals ezanupf ndo vasingagoni kutravhela ndo vasingakwanisi kudhila kuti makambani avo adhile nemawestern countries uye amedu aikwanisi kutengeserwa futi kubva kumawestern countries asi pakunoya kuhealth tinoona futi kuti mawestern countries acho two madifferent NGOs vakusapota health yemuzimbabwe to the tune of millions vane maprograms aanoita direct funding but on government side haisi kuprioritiza health then votena around vobva vada kublama masanctions which doesn't make much sense to me
inini sana chiremba muzimbabwe masanctions ari kutaurwa aya akambozvirengawo here mashandiro amunoita muzvipatara kana kuti mumasejari mana chiremba
tinotovhiringa kushanda kwemahospital nemashandiro edu sana chiremba kushayikwa kwezvinhu ende nguva nenguva vana chiremba vanotomboita masite vanotomboita mamiting even the highest levels vachitaura kuti muzvipatara umu hamunazvekushandisa tobva panyaya yezvekushandisa koya nyaya yemasalari yave nenguva even masalari achasina kukwana vanoti orit vanoda enda kubasa kwacho kuti vanobatsira vanhu zvekushandisa zvacho hakuna nekuti hurumende haisi kuprioritiza kutenga zvinhu izvozvo chavanoda maybe kutenga mota votendera marange rover kune mashef ekuhealth services board asi muchipatara hamuna mabandage hamuna betadine saka kuzoti nino kublama masanctions asi mukukwanisa kutengerana marange rover hazvimeki sense